izwara nhasi taitirwa zvakanaka nekuti izwara taka takatarisa kuti radze mudikani wedu mushure kwekuti siya zvinorwadza. Pane nguva yaunotarisira kuti nguva yatasvika regai mwana achizorora nekuti he went through zvinorwadza uyezve nefamiri yange yarwadzika zvakanyanya. Nekudaro patamuka nhasi tabva muHarare as early as 4 AM tikasvika kuno kumusha zvakanaka chimangwanani tangozorora nekuita breakfast tikabva tapinda kuti tiitirwe service. Taita service after masemoni akati wandei anobva kushamwari dzatafadzwa nehama neshamwari zvatiitira zvakanaka. Hatina kuona chatikanganisa nekuti shamwari dzake dzanga dziripo hakuna chine chatikanganisa mhepo yanga yakanaka. Nekudaro tinoda kungotenda kune vashanda nesu muzvara nhasi neshamwari dzatafadzwa. Tangurasa zvakanaka tafadzwa masikati 2 o'clock tanga tapa final resting place yake. In brief tinoti tafadzwa zorora murugare Mwari vakuitire zvakanaka marwadzo ndinoimba anopera. Vana baba nana mai tinoda kutsvaka kudzorodzwa nekunyaradzwa nekuti tichiri kubaikana nelosi yatakaita pamwana wedu.
Tichitarisawo baba mashaikiro akaita mukoma tafadzwa munhu akashaya ari mumaoko evemutemo, pane zvavaita here kukubatsirai parufa?
Vatigona kutibatsira shamwari dzakanaka vanga vari vekuprisons. Chief Inspector kuprisons akagona kutibatsira tingati takawana 50 kg dzoupfu kubva kwavari. Tikawanawo zvakare fuel coupon dziri 20 liters dzavatibatsirawo nadzo kuti batsikane pakufamba kwedu. Tikapa kutenda nekuti isu tinoteera shoko raMwari rinoti pane chema vamwe chemai, pamwe chete nawo pane mafaro ufare nawo. Vanobata maoko tinovagashira saizvozvo, tatambira chipo ichi sekubata kwavo maoko sevanhu vakanga vainaye panoshaika mwana kunyange under what sort of circumstances.
Tichienda mberi, pane urongwa hwamuri kuitawo here semhuri hunozotsvagawo kuti munyaradzwe nezvakaitika izvi?
Iko zvino semhuri hatisati tagara pasi kuti tione kuti tinoenda nekupi. Kana zvichazoitwa tichagara, asi hatina so far chatingagone kutaura papublic kuti tinoda kuita zvakati. Asi kungoti marwadzo acho aripo, kana waitirwa chakadai zvinongorwadza semhuri.